mashoko amugabe anokatikama zvikuru nekuti vari kuda kuti hurumende yeSouth Africa iite zvavakaita vamugabe zvekubvuta mapurazi vanga vasina urongwa hwakanaka zvakazoita zvekuti ikonomi yezimbabwe neupfumi hwezimbabwe huve unoenda parumananzombe asi South Africa inyikavo inoziva zvairi kuda tikatarira nhoroondo kana kuti history yenyika iyi vane urongwa hwavo hunonzi freedom charter hwakanyorwa 1912 pavakataura ivo kuti upfumi hwevanhu vatema upfumi hwenyika hunofanirwa kuti hugoveranwe kune vagari vese musouth africa kusinei nerudzi asi vanoti south africa vanhu vakatingwarei havana kuita savamugabe vanoita zvinhu zvavo vasina kugara pasi vasina kuita urongwa hunenge hwakanakira nyika yavo tikatarisazve kwakaita sarudzo dzemusouth africa gore rineiri anc nemamwe mapato ari musouth africa aitotaurawo nyaya dzekuti upfumi hunofanirwa kuenda kune avo vasina kuwana upfumi uyezve nyaya iyo inyaya yagara ichingotaura south africa asi zvinoimba kuti vane urongwa hwakanaka havasi kuda kuteedzera urongwa hwakaita navamugabe hwekumbunyikidza vamwe hwekurova vamwe vachidzinga vanhu mapurazi vachiita zvakadaro zvisina kunaka zvinoita kuti ikonomi yedu isafambi mune zvakanaka
asi munoona izvi zvichikanganisa here ukama pakati pezimbabwe nehurumende yesouth africa
hazvingambotadzi kukanganisa ukama asi chinonyanyokatikamadza ndechekuti vamugabe vanomirira kuti vaende kunotaura zvinhu zvakadaro vari kunyika dziri kure asi tinoziva isu mugarisana kwedu sevanhu vatema muvakidzani wako ndiye haunotaurira zvinenge zvisi kunetsa uyezve ndiye haunorayira asi haurayiri waenda kunotaura neari kugara kune imwe nyika dei vamugabe vanga vachirevesa mumashoko avaitaura ndo nhaurirano yavangade vakaita navazuma pavakasanganawo pasadhek uyezve ndo imwe yenyaya dzavaifangwa kuti vazeye nemamwe matungamiriri vesadhek kwete kuzongomirira kuti vaenda vanonakirwa nemari yavapiwa kuchina votanga kutaura mashoko anenge asina kumira zvakanaka anoita kuti ukama hwedu nenyika yesouth africa huve hunenge usina kumira zvakanaka ini tikatarisa nhoroondo yedu yezimbabwe nyika yedu inoyi tanga tichifambidzana nenyika yesouth africa zvakanaka uyezve vane roo yavakatamba kana kuti vane urongwa hwavakaitawo kuti nyika yedu isave yaenda pacrisis pakazoti pave neinclusive government makore mashanu apfuura.